Nengo dzesangano iri dzinoti chirongwa cheZimasi chaitarisirwa kupedza urombo munyika, kuumba mabasa, kuvandudza mararamiro evanhu kuitira kuti munyika muite kudya kwakakwana, kugadzirwa kwezvivakwa, migwagwa nemabridge nezvimwewo. Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare, sachigaro wevakarwa muhondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa, vati chirongwa cheZimasi hachitengeseki kumisika yemari.
Irina kana any scientific basis document iyo yai hapana kana businessmen all over the world akaverenga document iri akaona chaanowana chinoita kuti aunze mari munyika muno. Ndosaka kubvira yakaichilaunchwa ZimAsset yemaG40 hakuna kana investment iri kusvika munyika muno. Makamboona muchivakwa maskyscraper, magetsi hamuchina, maroads hamapotholes. Vana vanongotiza munyika munhu wese afunda anotsvaga passport kubuda munyika kutiza. Hakuna employment. Not sellable ku London. ZimAsset has not been haina kwayakatengeswa kuNew York kumusha kwemari. ZimAsset haina kwayakatengeswa kuBeijing kumusha kwemari. Haina kwayakatengeswa kuTokyo kumusha kwemari. Haitengeseke kuSao Paulo kune mari, kuMumbai, kuIndia hakuna mari.
VaMutsvangwa vati chirongwa ichi chakangonyorwa pasina pfungwa dzanavana muzvina bhizimusi vane ruzivo rwekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei. VaMutsvangwa, avo vakadzingwa muhurumende pamwe nemubato reZANU-PF zvichitevera makakatanwa ari mubato iri, vatiwo kunyange hazvo nhengo dzavo dzisiri kutyidzana nebato reZANU-PF vati vacharegera vamugabe vari munyarikano wesangano ravo. Vachibvunzurudzwa neStudio 7 kuti vachatsigira vamugabe here musarudzo dza2018, VaMutsvangwa vanzvenga mubvunzo vakati murwiri werusununguko wega wega ane kodzero yekuvhotera munhu waanoda.
Hatina chigumburu nekuti varambe vari patroni, tine history navo, takabva navo kure. Pane zvimwewo zvokutiwo pamwe vachitandanisa vamakomredzi vaanogunun'una. Hapana anorambidzwa kusagunun'una kana uchingwa kuti watadzirwa. Aiwa, mawhole veteran, macitizens eZimbabwe, mavoters as individuals. Ini ndikangendaa kuvatongerai kuti votai nhingi nekuti daiwo ndatoo kutsaudzira ndaakuda kuti ndiite regiment mawhole veterans. Hazvibvumidzwe muconstitution yeZimbabwe. Regai vanhu vazvisunungukire kusarudza munhu wavanoda.
Munyori mukuru musangano revaimbova varwiri verusununguko vaVictor Matemadanda varambawo mashoko ekuti sangano ravo riri kuda kutanga bato rezvematongerwo enyika. Vatiwo zvakare hapana urongwa hwekuti vabatane nemapato anopikisa aripo.
Hatina kumbofunga kuita political party ende sekutaura kwatakaita hatisi kuzoita political party. Hatina coalition kana kuti kubatana nemapato aripo kwatakaronga, asi kuti isisi takada panonzi panosangana pfungwa dzevanhu veZimbabwe maererano nekuti nyika yedu ipunduke ndipo patinotsigira. Izvo zvekuti tiri kufoma pati tazoita sei, zvinhu zviri kutaurwawo nevanhu vane zvavanotya zvavasingazivi ende hansi kuziva kuti sei vachifunga kuti vanogona kutitaurira isi tisingazvitauriri vedu.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU-PF zvichitevera kunetsana kwemhando yepamusoro pakati pezvikwata zviviri zvinoti Generation 40 neTeam Lacoste, izvo zviri kurwira kutora masimba kuna vamugabe vasisiri pachigaro. Kurwira masimba uku ndiko kwakapa kuti vamutsvangwa, avo vanonzi vanotsigira chikwata chiri kutsigira vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste, vadzingwe muhurumende. Izvi zvakaitika sezvo Generation 40 ichinzi yaipaka mashoko kumudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, avo vanonzi vanoteererwa zvikuru nemurume wavo pane zvese zvavanenge vataura. Ndakabirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.